Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kugumbi 8/2021 makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi iri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadik Treka inobuda nechisungo chekuti Mozambique ibatsirwe nechimbi-chimbi sezvo munyika iyi mava nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Mapurisa angane gurukota remasvingo vaEzra chadzamira nasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo yavagere. MDC Alliance yotatsurana neMDCT panyaya yemari inopiwa mapato ane vamiriri muparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzinoomba bazi rinoona nezverunyararo nekudzivirirwa kwenyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC nhasi dzabuda nechisungo chekuti paitwe musangano wechimbi-chimbi mwedzi uno usati wapera wekuziya matanho angatorwe kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado Province muMozambique. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vafumobata jongwe muromo nhasi kuenda kuMozambique kumusangano wechimbi-chimbi weSADC Troika vachinozeya nzira dzekubatsira kupedza matambudziko akatarisana nenyika iyi. VaMnangagwa vasangana ndokukurukura nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzinoumba Double Troika iyo ine mutungamiri weMozambique vaPhilip Jacinto Nyusi sasachigaro wayo Dr. Lazarus Chakwena vekuMalawi vaHussein Ali Mwinyi vekuTanzania pamwe nevatungamiri venyika dzinoumba bazi reOrgan on Politics Defense and Security Cooperation vanoti sachigaro vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana navaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa. Mugwara raziviswa zvabuda mumusangano uyu munyori weSADC vaStegmena Lawrence Tex vazivisa kuti vatungamiri venyika vari kushikana zvikuru nekuurayiwa kuri kuitwa vanhuwo zvavo madzimai nevana nevanopfurikidza mwero veEl Shabaab. VaTex vati nokudaro musangano weDouble Troika wati paitwe musangano wechimbi-chimbi weOrgan Troika Summit musi wa29 kubvumbi uyo uchazeya matanho achatorwa kumisa hondo iri kukonzera nevanopfurikidza mwero ava. Gweta uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mazinga vati vanga vachitarisira kuti musangano uyu ubude nechisungo chakajeka chekuyamura Mozambique kwete kunonokera kwavari kuita vanhu vachifa.
Kuti ubude nezvinhu zvakajeka zvekutaura kuti sangano reSADC rava kunopinda muCabo Delgado kuti ribatsire kuchengetedza upenyu hwevanhu kuti vanhu vasarambe vachipondwa vanhu vasarambe vachitiza vakwanise kudzokera mudzimba dzavo nekuti vazhinji iko zvino vava kurarama vari mumatende vachipuwa chikafu nemasangano akazvimiririra vasingagone kudzokera.
VaMazinga vatongororo yavaita yakaburitsa pachena kuti vanhu vakawanda vari kutyorerwa kodzero dzavo nevapanduku veEl Shabaab pamwe nemauto eMozambique.
Uyezve mauto eMozambique pavanenge vachiedza kuti varwise vapanduki ava vari kukonzerawo mhirizhonga yakanyanya nekusaremekedza kodzero dzevanhu vari kupambawo vachirova vanhu vachishungurudza vanhu vagari venzvimbo yekabutogado vachiti varoda kuziva kuti ndiani ari kubikira vapanduki kana kuvachengeta mudzimba
vamazvinga vati chimwe chinoshamisa ndechekuti Mozambique haisi kubuda pachena kuti inoda ruyamuro rwedzimwe nyika here kana kuti kwete asi zvichioneka pachena kuti mauto ayo haana simba rekukunda vapanduki ava mutauri wecrisis in Zimbabwe coalition vamarvelous kumalo vati havasi kunyatsofara nezvabuda mumusangano wanhasi nekuti sadak iri kunonoka kupindira panguva iyo vanhu vari kufa
asi hatizi kunyatsofara komunike yaburitswa nenhungamiri dzasangana nhasi Mozambique zvekuti ivo vari kutipa unzwi yevanhu vachaita ongororo vachiita technical groundwork tinoona izvi zvinhu zvichakwanisa kukanganisa dambudziko iri isusu tiri kunyanyosungurudzika nenyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa humanitarian crisis nekuramba vanhu vachifa
mumwe mugari wemumozambique amai nzira d jausi vati madzimai nevasikana vari kubatwa chibharo mazuva ose studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi kumutauriri wavamunangagwa vageorge charamba sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo asi pane mashoko ekuti sadak yawirira nawo kuti ipe mozambique rubatsiro rwezvikwanisiro izvozvi panguva iyo mumwe musangano uri kurongwa kuitwa sangano reunited nations rinoti vanhu vangangosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe vakatizira misha yavo mudunhu recabo de gaudo vachityira upenyu hwavo ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
Harare muparamende muzvare Joana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri ava vene nguva yakareba vari mujeri vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti pane zvashanduka kubva pavakanyimwa mukana uyu Thomas Ripasi anotipa nyaya iye
muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vasvitsa chikumbiro kudarira Major Street nhasi chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo sezvo vachiti pane zvashanduka kubva pavakanyimwa mukana uyu nedare iri muna kurume kubudikidza nemagweta avo vachavaswaramba navaJeremiah Bhamu avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaviri ava vaudza dare kuti mumwe wavo avakasungirwa nyaya imwe chete naye uye ari mutungamiriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadziore vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo nedare repamusoro asi gweta rehurumende panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vati vaviri ava vanofanira kuramba vari muusungwa vachiti hapana chachinja panyaya yavo sezvo vachiti nyaya imwe neimwe inobatwa yakazvimirira kupiwa kwakaitwa vangadziore mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro hazvinganzi pane chashanduka panyaya yavo sezvo nyaya vangadziore yakaunzwa kudare yakazvimirira vamutsokoti vati kutongwa kwevaviri ava pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakatyora mirau yakadzikwa nehurumende mukuedza kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare mwedzi wapera vachigunun'una nekusungwa kwakanga kwaitwa vamakomborero varuzivishe kuchatanga musi wachivabvu 5 nokudaro Mutsokoti vati vaviri ava zvavaiwo kuziva musi uchatanga kutongwa nyaya yavo vanogona kusamirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vaharuzivishe avo vanove nhengo yekomiti yepamusoro yeboka revechidiki muMDC Alliance vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri nechipiri mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi vaRichard Mangosi vati vachatora mutongo wavo nechipiri svondo rinouya pachikumbiro chamuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri mune imwewo nyaya vashandi vehurumende vari pasi peboka reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro raimbozivikanwa nezita rekuti Apex Council nhasi vaita musangano vakabvumirana kuti upenyu hwavaomera zvokuti vashandi vehurumende havachakwanisi kuenda kubasa mazuva ose mutauriri wesangano iri vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vabvumirana kuti kubva nemuvhuro zvichienda mberi vachange vasingaende kubasa mazuva ose vachiti mari yavari kutambiriswa nehurumende haisisina chainokwana
Saka zvangobuda pamusangano uyu zvanga zvingoroveredzwa zvisina kumbobvira zvapikiswa. Nezvokuti muhoro iyi yakauya nehurumende, chinhu chisingatambiriki pavashandi vehurumende, hachina zvechinokwanisa kuita kuti mushandi wehurumende akwanise kuita basa rake nemazvo uye kuti ave nezvikwanisiro zvepabasa. Saka nokudaro, vese vanomirira vashandi vehurumende, makungano ese iwayo nemapoka ese iwayo anga aripo, awirirano kuti zvichitanga musi womuvhuro, vashandi vehurumende vese vanenge vakukundikana kuenda kubasa kwemazuva ose ari mashanu epasvondo.
Mushango vati vabvumiranawo zvakare kuti vasvitse nhuna dzavo kumutungamiri wenyika vaEmazon Mnangagwa. Zvichakadai, mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vanoti nhuna dzevashandi vehurumende dzinogadzirisika chete kana hurumende ikazvipira kusangana nevashandi vayo, ichitaura zvinhu zvinoita kuti upenyu hwevashandi vayo hureruke. Gurukota rinoona nezvevashandi vaPaul Mavhima vati vachatifonera sezvo vanga vachiti vari mumusangano asi pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Asi vaMavhima vakau za Studio 7 mashondo mavira adarika kuti nhaurirano chete ndidzo dzinoita kuti nhuna dzevashandi dzigadzirisike. Vachiti kuramwa mabasa kunodzosera nyika kumashure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa anga negurukota remasvingo vaEzra Chadzamira nasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende wekuda kuvabvisa munzvimbo iyi kuitira kuti minda yavo ishandiswe semafuro emombe dzemukaka dzekambani yeDen Diary. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vange vachipfuura mazana maviri vanga vatanga kuimba vachiramba neivhu ravo pasika vachadzamira pazvitoro zvepamutomani. Mumwe mugari wechilonga vaBoniface Chidowera vati kuradzira kwavo kwamiswa nemapurisa vatangotanga.
Mapurisa azosika pavapaya, saka pakazouya zvimwe zana zvina vana Chadzamira, honorable wedu Chadzamira vasvika, isu takatanga kutoimba dzimba dzedu wechitoti nenhandikiri nevhurida hatidi tichiimba vanhu vachiimba ipapa madiridziro hatindi nekuti madiridziro acho pane bepa rimwe rabudiswa rabudisa renyira itonzi kuti tichitofanirwa kuwana 5%. Saka isu zvinenge zvisina zvatinotibatsira, chavanoda chaiko chaiko chinangwa chavo ndechokuda kungotitorera pinda mukati izvouzotikandabura. Saka vanhu hapana munhu abvuma.
Izvi zvatsinirwa nasabhuku Vheremu wekuchilonga vaLaxon Mavasa avo vati kuratidzira kwavo kwamiswa vatiwo vaita musangano uyu usina kubuda zvakanaka sezvo vanhu vanga vachipikisana nevamiriri vehurumende.
Vachadzamira vasvika nema MPs avo nemasoja nemapurisa nemagadi jeo nevamwe vamwe vemasei avo vanga vainawo vari tiri mukutaura mudaro vanga vachiunza kufunga dzedu. Saka vanga vachipukana nemashoko kuti isu zvinoti hatidi iyo zvezvi tikuona pavatii vanga kuti anza vari kuanza zvozvotaridza izvo kuti vari kuroeda manzira nyudzi dzavo vari kundobudisa nyudzi dzevekasuti takuleyaa hatina kana tichaurirana navo isu tekuti vadiridziro hatimani.
Ravati hapana radzira yaitika kana kuramidza kwevanhu asi vaita musangano wavo zvakanaka nevagari nekuzwa pfungwa dzevanhu pachirongwa ichi chiruda kuitwa nehurumende.
Hapana ambotaridzira zvokana wami, hapana wangachiramba kuti vachipa maonero avo vachiona vachitaura zvavamwe zvavanoona vamwe vacha ndoconsultation yachetu ndozvandiri kuti iyi yanga iri consultation yatachita vamwe vachipa maonero avo kuti vanofunga kuti zvipambe zvakadai vamwe vaifunga kuti zvipambe zvakadai zvakasiyana siyana.
Asi mumwe mugari ama Esther Mungomi vati ratidziro yaitika kwenguva diki uye musangano hauna kubuda zvakanaka sezvo ivo varambidzwa kutaura mushure mekuramba chirongwa ichi.
Ndizvo chaizvo seicho ndatorambidzwa kuti nditaure nekuti ndinonzi ndakangwarisa chendida kutobviswa munzvimbo dzedu ichinzi kwaizoda kuti varimwe musheni. Saka ivo vari kutivhara kuti hatisi kuda kuti murume musheni hazvina kana kumbojeka zvonaizvozvo hatina mhorobata zvakanaka hatingazvidi nekuti kubva 1963 tichibvisiwa.
mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector kuda kwache Dewa vauza Studio 7 parunare kuti vanga vasati vanzwa mashoko ekuti mapurisa arambidza vanhu kuratidzira kuchilonga. Hurumende iri kuti haichadi kudzinga vanhu kuchilonga, asi vanofanira kugarisana nekambani yeDen Dairy ichapinda munzvimbo mavo yovaitira budiro yemadiridziro vaonawo cheuviri. Asi vagari vekuchilonga vari kuramba vachiti kambani ikange yauya inozopedzisira yavadzinga nekudaro vari kuda kubatwa kumeso nehurumende. Kambani yeDen Dairy yakavambwa nemhuri yekwaCoet muna 2004 pamwe neimwe kambani yekuEurope Special Capital iyo ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi kuDen Dairy iyo yakatanga kushandira kuRedcliffe mudunhu reMidlands. Vakuru vakuru muDen Dairy vanosanganisira vaAndrew Bradnick vaNeville Coet amai Shelley Coet navaDali Archibald. Vakoisi vanonzi murimi wechichena anowirana zvikuru nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mtimba.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vava zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu nemazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 153,238. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevana kana kuti 36,984, uye vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvina nemazana masere nevatatu kana kuti 34,803. Nezuro hapana munhu akafa nechirwere ichi, izvo zvasiya vanhu vafa neCovid-19 vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 1531. Chipiri svondo rino dare repamusoro reHigh Court rakatura mutongo wakarasa nyaya yakanga yakwidzwa nebato reMDC Alliance yekuti dare ririmise hurumende kupa mari inopiwa mapato ane humiriri muparamende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act kubato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. Mumagwaro ari kudare iri, bato reMDC Alliance raida kuti dare repamusoro iri rimise bazi rezvemari kuendesa mari inoita $299,970,000 yemadhora emunyika kuMDCT sezvakanga zvaturwa nedare gore rapera. Asi bato reMDCT rakapikisawo richiti MDC Alliance haifanirwa kupiwa mari iyi sezvo yakanga isiri bato rezvematongerwo enyika sezvakanga zvaturwa muna kurume gore rapera nemumwe mutongi wedare repamusoro Justice Chitapi mune imwe nyaya yakadai yainetsana mapato maviri aya mudare reHigh Court. Vachirasa nyaya iyi nechipiri, mutongi wedare repamusoro Justice Fielder Muzofa vakati vaimira nemutongo wekutanga wekuti MDC Alliance harisi bato nekudaro harifanirwe kuwana mari iyi. Asi mutongo uyu wasimudza mutauro munyika, vamwe vachiutsigira vachiti mubatanidzwa MDC Alliance wakanga ungori wekupinda nawo musarudzo kwete kuti ibato rezvematongerwo enyika. Ukuwo vamwe vanoti mutongo wedaro uyu une zvematongerwo enyika sezvo wakanangana nekuparadza bato reMDC Alliance sezviri kuonekwa nekusungwa-sungwa kwenhengo dzebato iri pamwe nekurambidzwa kuungana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo pamwe nemunyori anoona nezvemutemo muMDCT Advocate Brian Dube. Tatanga nekubvunza vaSachiwayo kuti vanotambira sei mutongo wakaturwa nedare nemusi wechipiri.
Nyaya yemutongo wakabuda uyu yanga iri garo ziva kuti makot edu kunyanya nyaya dzedu dzeMDC Alliance kubva pakarohwa zvakaipisisa pamaelections apfuura vamunakagwa na President Nelson Chamisa havana kugadzikana, vari kubata apo neapo zvese vari kungobata vachingogudumudza kuita semunhu asiri kuziva zvaari kuita nenyaya yekuda kuti varwise vachamisa. Saka nyaya iyi yekuti vari kushandisa makots kupa madecisions kana kuti zviyero zvavanenge vachiita nezvibude ndo iri kutinetsa. Ndo saka makwana nyaya yakabuda haisi nyaya yekuti makots anenge atonga zvakanaka asi anenge audzwa zvekuita. Zvine zvinhu zviri kuzikanwa zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe.
Advocate Dube, munoti nemutongo wakapiwa nechipiri uye zvataurwa navaSachiwayo?
chekutanga chatinofana kuita sevana vezimbabwe kuona kumira pachokwadi chezvinhu zvatinenge tasangana nazvo chekutanga ndingangoti muchidimbu muna 2017 bato remdct nemamwe mapato akawanda vakasainirana inonzi alliance agreement zita rayo inenge ichinzi political cooperation agreement inotaura iyo kuti mapato ari kupinda maalliance ari kupinda maalliance inonzi a non-compete alliance kure vati vanofanira kuwirirana kuti vanosheya sei maconstituencies kana vadaro vopinda mumaelections vasingakupisani 2.0 inobva yati mapato iwaya anofuramba ari independent from each other saka handizivisisi kuti kana pachizonzi pakazogadzikwa bato rinonzi MDC alliance rii rakagadzikwa panguva ipi because kana tichitarisa agreement iyoyo iri clear kuti mapato anofanira kuramba achimendera maidentities awo ari independent saka ine mutombo uyu haunaundishamisa nekuti ndikungoti pamutemo takatarira pepa rinogadzira MDC alliance election pact ndiro rakaendwa naro kudare nevanhu koti ikajeka kuti zvinoratidza kuti alliance haisi pati
vasachowayo munoti
chekutanga chinofanira kuziziya vanhu ndechekuti muzimbabwe hamuna macoalition kana mapacts anokondesa maelections maelections anokondeswa nemapolitical parties kuzek kwakarejestwa party inonzi MDC alliance ichinavwa navanhu Nelson Chamisa political party iyi yakapinda muelection ikakondesa ine ma MPs kusanganisira ivo vabrand vakatokondesa vatori under MDC alliance apresidwa Nelson Chamisa chechipiri chofanira kuziya vana vezimbabwe ndechekuti ma MPs enyu akadzingwa naDouglas Monzora kupe nezanu PF akadzingwa achinzi ajoina imwe political party inonzi MDC alliance vachiti hakuita semdct iyo MDC alliance inonzi party yavakadzingirwa ndokuti yakunzi haisi party asi semucourt semuparliament ndiyo yakuti MDC alliance haisi party nekuti zvaakuuya kunyaya dzemari isusu anza yese iri kuvana vezimbabwe vana vezimbabwe vanoziva zvinhu zvavakaita isusu hatisanga na problem hande kuvana vezimbabwe vatipe gwara kuti mt wedu ndouyu kanzira wedu ndouyu zvapera
Advocate Dube, hanzi imi makatokwikwidzawo muri ku MDC Alliance asi maakuzoona kuti harisi bato munoti
izvozvo ndizvo zvandanyatsotaura I don't know where the message is coming from inini ndindatotsanangura zvinoizvozvo kuti 2018 takapinda muelection tiri under MDC Alliance as a political vehicle and chandishamisa ndechekuti Brigadier General Mushando havasi kuda kutsanangura kuti alliance agreement yakasainwa yakashandiswa kupinda mumaelections inoti D which is obviously deliberate because vanozi vavo kuti inotaura kuti D ndingango kutsanangura chinhu chiri pachena ndechekuti icho inini ndisati ndatonopinda kunoita candidate ndakatopinda muprimary election yanga iri yemdct munhu angari wekupdp aisatokwana kupinda muprimary election yatakaita semdct nokuti ndisatinezitireorebe zoda kuti dzimwe nguva tingomira pachokwadi chezvimwe zvinhu kana takapinda muagreement yatisina kubvisisa kuti yairevei kuporeta zvinhu zvatine takaita zviri rong then nyaya yemarecos is not that repo yakanyanya kuitwa ichinzi munhu ajoina another political party yaiclose ye127k inenge ichitaura kuti munhu hachanziri kupesua mainfluence epolitical party inenge yakamusponsa
ava vanga vari munyori wezvemutemo muMDCT advocate Brian Dube vari parunare mugweru manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vakaifod svachiwayo vari parunare muHarare nestudio 7 hurumende inoti vatori venhau vane basa zvakanyanya mukuzadzisa chishuviro chehurumende chebudiriro pamwe nekuona kuti nyika inenge yabuda muurombo panosvika gore ra2013 Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura kumembererero yebepa naure Daily News rekusvitsa makore 10 mushure mekumbovharwa. Kurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vati vatori venhau vanofanirwa kubatsira hurumende mukuona kuti nyika yabudirira uye kubatana.
All media, whether privately or publicly owned, should provide a national oneness and preach the gospel of development to rally the nation towards attaining an upper middle income economic status by 2030.
Sisine kutindewe huru mende ere kana kwete. Wanafandra kubatani za vani. Kutimunyika mwe ne umwe chete. Pamwene kukuru zira budiriru. Kutimunyika ya kwa nise kushika 2030 yava midu ikonomi.
Amai Muchangwa watu wa huru mende yava Emmerson Mnangagwa. Inokoshe sasaka nyanya kushanda kuvatoriwe na uja kasununguka. Vati wose gruko tarejo kuburisu kwa kumashoko. Varu kuyeza nepese pawano gona kutivatoriwe na uva waniswe rusivu. Rojo wanenge wachida. Pakupepeta na upamwe chete kuti vashande zvakasununguka. Mukuru wesangano rinoona nezvemashandiro evatori venhau Voluntary Media Council of Zimbabwe kana kuti VMCZ vaLoft Dube vakurudzirawo vatori venhau kuti vashande vachiteedzera zvinotarisirwa kubva kuvatori venhau. VaDube vatsigirawo mashoko amai Muchangwa vachiti vatori venhau vane basa guru rekusimudzira budiriro munyika.
Majalisa anofanira kuita basa ravo in a professional way. Vaite basa ine mena yekuti ivowo vanowana respect yevanhu nezvavanopublisha. Honorable Muchangwa ataura nyaya yedevelopment journalism. Yakakosha nyaya iyoyo because newspapers nemaradio pasi pose basa ravo ndevekubatsira kuti kuite development in any country.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimiririra replatform for youth development vaondliwayo vati vatori venhau vanonyora nekutepfenyura zviri kuitika vakapa chitsvambe kuhurumende kuti ikoshese nyaya dzebudiriro.
Vatori venhau vanotariswa kuti vatepfenyure kana kunyora zviri kuitika. Saka zvataura Honorable Muchangwa kuti ngavataure zvita kuti nyika ibudirire. Vatori venhau vanonyora zveitika zvinoita kuti nyika ibudirire. Ivo vakaita sana Honorable Muchangwa vanofanira kuita maitiro avo nematauriro avo nezvavanobuditsa nemitemo yavo ngaite kuti ivo nyika ibudirire, nekuti vatori venhau kana kuti vanyori venhau vari kunyora zviri kuitika.
Kunyange hazvo hurumende ichiti ine chido chekuti vatori venhau vashande vakasununguka, vatori venhau vanogaro chema chema nekushungurudzwa vari pabasa. Sangano Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rakabudisa gwaro rayo repagore richiti vatori venhau vakashungurudzwa muna 2020 vaive vakwira kusvika pamakumi mashanu nevaviri zvichienzaniswa nemakumi maviri nevanomwe muna 2019. Bepanhau reDaily News rakambovharwa muna 2003 nehurumende yemushakabhuva Robert Mugabe ndokuzovhurwa zvakare muna 2011. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa chelayero chokuna 8 PM chiri kutarisa zvekuitwa nevanhukadzi. Yapera rakaiti kutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Sadik Troika inobuda nechisungo chekuti Mozambique ibatsirwe nechimbi chimbi sezvo munyika iyi mava nemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero. Mapurisa anga aine gurukota remasvingo vaezi vachadzamira nhasi arambidza vagari vekuchilonga kuratidzira kusafara kwavo neurongwa hwehurumende hwekuda kuvabvisa munzvimbo yavagere. MDC Alliance yatatsurana neMDCT panyaya yemari inopiwa mapato ane vamiri muparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.